Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 25 Mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifane nzara kuzvikoro, school feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bhajeti renyika rakaturwa negurukota rezvemari rinoratidza kuti hurumende haina hanya nezvedzidzo. Vechidiki mumusha weHopley muHarare vari kuita mabasa emaoko kuti vararamise mhuri dzavo. Tichakuunzirai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaparura bhajeti regore rinouya re4.2 trillion RTGS vachitarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 3.5%. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoshora zvikuru mari yakagoverwa bazi rezvedzidzo mubhajeti regore rinouya. Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti bhajeti rakaturwa navamuturi Ncube hariratidzi kuti pane zvinoda kuitwa nehurumende pamusoro pekugadzirisa zviri kunetsa munyaya yezvedzidzo kusanganisa zvemihoro yevarayiridzi
yaiswa navamuturi Ncube kuti iende kunyaya yedzidzo yevana vedu. Inoratidza zvakanyanya kuti hurumende yatinayo haina hanya nedzidzo. Tikatarisa tiri kuverengedza asi patangotarisa tiri kuona kunge inongoita 12% chete yenational budget. Zhinji yacho ichikogumira kumasalari anongoramba ari mashoma zvakare. Zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vachange vasina mari inokwana gore rinouya, vachange vasiri kutambira 540 US yavanogara vachichemera, vachange vachingoramba vachinetsa vachiti hatikwanisa kuenda kubasa. Vanhu ngavatarisire kuti mastrike achatotanga muna January nenyaya yekuti vanhu vanenge vaine nzara. Chepiri chaitika ndechekuti vana vedu vanenge vachifane nzara kuzvikoro, school feeding program ichashaya mari inokwana. Chetatu, vanhu ngavatarisire kuti new curriculum inenge isina funding. Vana vacharamba vachiverenga bhuku rimwe chete vari 120. Vanhu ngavatarisire zvakare kuti zvikoro zvedu zvicharamba zviri zvishoma. Shortage ye 3000 schools yatagara tinayo icharamba iriko because capital expenditure yataona inenge inongosvika ku 15 billion RTGS haina kwaichi zvikoro zvakawanda zvaichavaka. Vana vacharamba vachidzidzira pasi pemiti nezvimwe zvakadaro.
Saka muri kuona chii apa vamasaraure?
Chatiri kuona ndechekuti vamuturi Ncube vachiri vakazvipira kuti masocial services vanhu ngavasawanike muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti austerity ive permanent muZimbabwe. Vachiri vakazvipira kuti varombo varambi vachishaya masocial services. Isu taichema tichiramba tichingochema kuti tichisvikawo padhaka declaration yekuwana 20% yakawanikwa navamutuli iripo 2016. Takawana 20% ikaenda kueducation. Tichichema asi taichema zviri nani. Patasvikawo kuzvinoreva kuti zvinhu zvicharamba zvichishata ende chiwedzera kushata, maticha achiwedzera kutsamwa, vana vachirabuwedzera kuwana dzidzo. Saka tinokurudzira macitizens ese kuti tibatane kutanga kwegore, titange kuita kuonera pamwe kuti tidimande education idzoke kwa.
Zvino va masaraure izvi zviri kuramba zvichiitika gore negore bazi rezvedzidzo richipiwa mari amunoti haikwani kuti ibatsire vana vechikoro nekubhadharawo varayiridzi. Zvaitika zvakare, moita sei rwendo runo?
Runo tinofara tanga taita basa rakawanda rekunyanyoratidza vanhu kuti mari yatinoda inofanira kunge iri marii uye kuti inobvepi. Hatina munhu achati achiuza kuti tinochemera mari isipo. Takaburitsa bhuku taitotsanangura kuti mari ingabve papi kuti dzidzo iwane mari, rinonzi Beyond the Geographies of Inequality. Riripo rakatsanangura kunobva mari. Takatineka budget a2022 tiradza maburi anoda kuwedzerwa mari. Zviripo, hapana angaite nharo, vamutuliwa nawo madocuments avo. Saka argument yaichishandiswa yekuti mari haina kwainobva falls away. Saka zvataakuita taakuchishandisa zivo yose yatakapa nyika tichivaudza kuti nezvatakakuudzai zviya, vamutuli varamba vari nharadada vachiramba kuita zvinofanirwa kuitwa kuti vana vawane dzidzo. Ngatichibatanei kuti kutanga kwegore chinge chiri chimurenga chekurwira kuti vana vedu vaende kuchikoro. Tichioratidza vamutuli kuti musati nyebere mari munayo, munoziva kwainowanikwa. Takavaratidza kunofanira kunge kuchibva mari kune kukoreswa mari dzakawanda wanda dzinofanira kunge dzichiuya kueducation, zvavari kukundikana kuita ende zvavaramba vachikundikana kuita. Saka zvatishaita isusu tokufara kuti macitizens akuziva kuti hurumende mari inayo asi haidi nayo. Saka tichabatana nemacitizens tichiratidza hurumende kuti kana musikadi kuti vana vedu vawane dzidzo, isu hatisi kuzozorora kukonetsai kusvika vana vawana dzidzo.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mushure mekuona kunetsa kuri kuita kuwana mabasa munyika, vamwe vechidiki mumusha weHopley muHarare vakaona zvakakosha kuti vaite mabasa emaoko akasiyana-siyana kuti vararamise mhuri dzavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Musha weHopley musha wakatanga kugarwa nevazhinji mushure meOperation Murambatsvina yakaitwa nehurumende muna 2005 iyo yakaputsa zvivakwa zvainzi zviri kunze kwomutemo. Mumusha uyu nzvimbo zhinji hadzina mvura nemagetsi uye munonzi mune urombo hwakanyanya. Asi dzimwe mhuri mumusha uyu dzava kuita mabhindauko akasiyana-siyana kuti dzikwanise kuwana cheuviri. Amai Priscilla Tava Penyama ndemomo vagari vekuHopley vari kushandisa maoko kuti vawane cheuviri. Amai Tava Penyama vanobika nekutengesa mushonga wokupukutisa pauriri kuti papenye, uyo vanoti bhizimisi iri iro ravakatanga nemurume wavo ndororaramisa mhuri yavo.
Toita business sekobra takatanga 2019 ndomararamiro edu zvenyuedu yeschedules tezvingotengesawo zvidaidai but izvi hazvanyatsokufamba hazvaimbofamba kudhanda kuti kukwira kwezvinhu ndokuti hazvisafamba.
Mhuri yakatumidza bhizimusi rayo kuti Nyasha Good Cobra uye vanobikira mushonga uyu pamba pavo vachiti vanobika magaba euremu hwe 250g mazana matatu pazuva rimwe chete. Murume wavo Vasifas Pasera vanoti kuburikidza nebhindauko iri vakakwanisawo kutora nekuchengeta vanin'ina vavo vaviri uyewo kuendesawo vamwe vemhuri yavo kuchikoro pamwe nekuriritira mhuri yavo.
Takatanga 2019 tiri inini navadzimai vangu tikatazotora vanin'ina vatatu kuita 4 vanoita 4 ndovatazoripa kazi take kuti Nyasha Good Cobra. Ndopatiri kuendawo tichiona kuraramawo ipapapo tichiende kuonawo vanin'inawo vedu vekuchikoro kuti zvinge zvichiitawo zviri nani but ndo panongobva kurarama kwedu ipapapo.
Vabhasera vanotiwo vanobika mushonga uyu mangwanani vozoswera vachitengesa nezvingoro zvavakatotenga kuburikidza nebhizimusi iri.
Pazuva tinokwanisa kubika magaba 300 tengesa madhola nema50 cents nini nevanin'ina vavo. Tinofamba tese tikapedza kubika nese makusento mukira tichifamba todzoka toenda kunotsvaka zvekubikisa. Ndiyo ramba tiku daru yifu.
Asi muri ino chema chema one kukura kweshe kushandisa shakada ise parafini. Iyo vano shandisa mukubika mushonga uyu.
Zvimwe zvavano shandisa mukubika mushonga uyu zvinosanganisira wax uye zvakare vanodawo marasha ekubikisa cobra iyi.
Vaprosper Nyakura vane makore 23 ekuberekwa uye vaine mudzimai nemwana mumwe chete. Vanyakura vanoitawo zvemitambo yekufadza vanhu kana kuti drama vachifamba nzvimbo dzakasiyana siyana mumusha weHopley. Vakaudza Studio 7 kuti zvemitambo izvi ndizvo zviri kuraramisa mhuri yavo.
Ya kuno kuHopley mararamiro ndoye drama iwaya. Ndovanototipo kuti tirarame kudya zvese zvinobva ipapa. Mhuri ndiyo ineyi. Tichitodaro takadaro hatimire.
Vanyakura vanofamba nemudzimai wavo uye anenge akabata radio. Ivo vachiita zvidavado zvavo. Vachibvunzwa kana vachiwana mari inovararamisa semhuri vakati.
Ndingangoti like pazuva. Ndinobva hangu ndiri kuma $25 pazuva.
VaMcDonald Munyoro vanoshanda neNational Association of Youth Organizations kana kuti nayo varumbidza zviri kuitwa nevamwe vechidiki ava kuHopley vachiti zvinovabatsira kuwana raramo.
Zviri kubatwa nevechidiki vari kuHopley zvinoita kuti vawane raramo, vachengete mhuri dzavo, vakudzurudze nharaunda yavo. Tinozviona zviri zvinhu zvakanaka nekuti munguva yatiri kurarama mabasa kusina, mikana kusina, vakawanda vechidiki vari kuwanikwa vachipinda mune zvinhu zvisina kunaka, zvisina kufanira maringe neutano hwavo.
Asi vaMunyoro vati vechidiki vanoda kusimudzirwa nekubatsirwa kuti mabhizimusi avo madiki aya akure.
Vanoda kuti vabatsirwe maringe nenyaya dzekuti mabhizimisi anombofambiswa sei. Tine Youth Empower Bank. Youth Empower Bank iyi inofanirwawo kuti ishanyire nharaunda dzakaita seHopley kuti vaone zviri kuitwa nevechidiki, vavape ruzivo rwekuti ndezvipi zvavangaite kuti vakwanise kuti vawanewo mari dzinobuda kuYouth Empower Bank.
Gwaro rakaburiswa neZimbabwe Statistical Agency kana kuti Zimstat kubva mukuverengwa kwakaitwa vanhu gore rino rinoti zvikamo zvinopfuura 23 kubva muzana 23.4% zvevechidiki zvina mabasa munyika. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kubazi rinoona nezvevechidiki munyika sezvo tatadza kubata gurukota amaikesi Conventry pamwe nemutevedzeri wavo vatinoma chakaire. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanogara kurudzira vechidiki kuti vasatarisire kuwaniswa mabasa asi kuti ivo vavake mabasa pamwe nekusiya zvinodhaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muSouth Africa, Musare Bethany Chirambadare, votarisirwa kuparura bhuku ravo ravakanyora rinonzi Derailed Memoir of a Pastor's Daughter. Bhuku iri rinotaura pamusoro peupenyu hwevanhu vanosangana nematambudziko asi vachishaya kuti vakunda sei. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro namuzvare Bethany Chirambadare pamusoro pebhuku ravo.
Sekunyora mabhuku ndakazvitanga gore rino, gore ra2023. Ndakatanga gore richitanga ndofunga kunana February March ikoko ndopa ndakatanga. Zvakanditorera 6 months ipapo kuti ndigone kubata nezva zvese kusvika pakuzonzi bhuku rinzi rapera.
Pamaikura maimbofungawo kuti muchanyora here bhuku rimwe zuva?
Hatinambotanga kare, ndakatanga izvezvi. Kunyange hazvo ndichikura ndiri munhu ainyora, ndainyorawo zvinofadza, ndainyora nyaya ndichingodaro, zvinhu zvandaingofarirawo kungoita ndisingatozive kuti ndifunga ndaitori nzira yamwari yekundiendesa chaiko chaiko kwandinofanira kunge ndiri, nekuti ndega ndasinganyatsoone kuti ndichazoitii naro, zvichafamba sei, ndichazovei, upenyu hwangu huchadii.
Iro ratiri kutaura nezvaro nhasi iri rinombotaura nezvei? Mungatipere chidimbu kungoti gagaga nyaairo mundeye kuti kudii?
Bhuku iri zita rari nderekuti Derailed memo of a pastor's daughter. Saka ingori nyaya inorondedzera nhorondo yangu yeupenyu wangu.
Ndikunzwa mataurire amuri kuita munenge murimo womunhawei. Muri kubudikira papi murungano rwamuri kunyora urwo?
Zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemufundisi. Zvandakasangana nazvo ndichikura semwana wemuparidzi. Kana uri muKristu kana kuti uri mwana wemufundisi, zvinokutarisira kuti upenyu hunofanira kungoita kama kakureruka so, kama kakupfava so. Asi ndakaona nezvandaisangana nazvo nyini semunhu, ndakaona kuti handizvo, nguva zhinji handizvo. Kunyange ukave mwana wemufundisi, kunyange ukave mufundisi pachako, kunyange ukave muKristu zvichida, hazvirevi kuti upenyu hwako hwangomupenendende, hazvirevi kuti zvazvese zvaakungoendeka sezvatinenge tichifungidzira.
Dzidziso yenyu yakanyanyonangana nevanhu vapi? Zvine zera here?
Kazhinji unoona munhu paya paya panenge pachiparidzwa ati maridzi yacho inosvika ichiita sekunge wakangogamuchira Jesu uyu, zvese zvatove raiti, upenyu hwako hwatove raiti. Saka ndakaona kuti hazvisiri izvo zvazvazviri muupenyu hwangu inini. Ndiri mwana wamufundisi kudaro, yanga ingori dambudziko. Matambudziko acho anga akangoita kuteedzana, taitoshaya kana kuzurura zvichingoteedzana zvinhu zvachona. Saka ibhuku rinotsanangura zvataisangana nazvo inini semunhu, semwana wamufundisi uye semhuri, kuti zvataisangana nazvo zvazvakamira sei, matambudziko ataisangana nawo anga akamira sei. Anga akatooma kusvika zvekutoti kunyange nemumapepanhau zvaitobuditswa kuti mufundisi, pane mufundisi azoponda munhu, pane mufundisi azorepa munhu, nyaya idzodzo dzichibuda munewspaper nezvese zvaiitika zvizosvika pakundikanganisa inini semwana wamufundisi. Saka ndinenge ndichingoridondedzera zvinhu zvandaisangana nazvo zvaiitika, uye kuti kwandiri nekune hanzvadzi yangu zvaitikanganisa sei, zvakativhiringidza sei wose vana. Ibhuku randinenge ndichingotsanangura kuti panobudika, hapana matambudziko anogara nekusingaperi, hapana matambudziko anonzi haaperi.
Veruzhinji vari kutambiranawo sei nebhuku renyu iri?
Ndinonzwa kufara zvikuru nematambiriro ari kuitwa bhuku neveruzhinji.
Tanzwa muchimbotaura paya kuti muri kugadzirira kuita official launch, kuchange kwakaungana vanhu muchitaura nezvebhuku renyu. Vanoda kutenga, vanoda kutaura nemi kana kunzwawo zvizhinji pamusoro pekunyora kwenyu mabhuku, vanokuwana ikupi?
Ndine vanhu vazhinji vatofana kuisa maodhani ebhuku irori. Saka ndinonzwa kufara zvikuru, zvinhu zvandasingambofungidziri kuti ndo matambirirwo atichaitwa, asi ndinofara kuti ndo zvazviri. Saka kune vanoda kundibata, vanoda kutenga bhuku iri, vanokwanisa kundibata kuburikidza neemail yangu inoti chirandadarebetal@gmail.com, uyezve vanokwanisa kundibata nenhamba dzangu dzefoni dzinotidzo +27 7111 269 21. Vanhu vanokwanisa kundibata ipapo zvakare.
Avo vange vari munyori wemabhuku Muzvare Bethany Chirambadare, vakanyora bhuku Derailed, Memoir of a Pastor's Daughter, vari parunhare kuJohannesburg muSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mumiriri weCitizens Coalition for Change weHarare North muparamende vaAlan Markham vaenda kumatare vachikumbira kuti dare rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kuti iise gwaro revavhoti padandemutande. ZEC iri kuramba kuita izvi ichiti zvinogona kuisa ruzivo rwakawanda mumavoko evanhu vasina kunaka. MuChronicle, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vari Muniami muNiger kumusangano we African Union Industrialization and Economic Diversification. Munyu Zimbabwe umwe wavati vezeri vivano vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vatendai biti vanoti budget renyika rakaparurwa negurukota rezvemari vamuturi nwuve ndere manyepo rakanangana nekubatsira ZANU PF musarudzo dzegore rinouya. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma hwande ndavangwa munobata nawo basi makadini ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwa ina ashe tipinde muzororo ratakasara naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vavedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba Monzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvemaspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita kuti tifambe neni tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangova napo ndepekuti zvenyu president zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Plus as long zani ichi kutungaura munawagwa muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvine kuti zvenyu zvabhadhara. Saka ndinokuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidza nemutauro renyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndo parichazova nemaseneti.
Ndoda kutaurawo pamusoro pemunhu anonzi Mugwadi uyo. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi vachiti mune maikoraidzi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaiita vanhu vachipondwa mumaruva mumaopozishoni achiurawa vachiti zvinhu zvese zviri zvaiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura. Asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inobanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Ndatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko handiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, handiri kukosora. Yowe, vafarisai nevamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge. Ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatichaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa hatichazivi kwatinoinda wee.
Monzora, Monzora, ngaasiye basa. Hapadisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, ngaamire, hapana zvaanoziva uyo. Akafanana nevanhu vaya vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyo. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chaye ari kuona zvaari kuita Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya mari agere achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi Monzora zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Semazvaro se tinomukomana unoda mutambo wenhabvu zvikuru Brian Musekiwa. Musekiwa, mamechi dzakatambwa nezuro wakamaona sei? Takaona Switzerland ichirova Cameroon 1-0, Uruguay akaita draw ne South Korea, Portugal ikarova Ghana 3-2, and Brazil ikakunda Serbia ne 2-0. Pamitambo iyi chii zvaungatitaurira?
Ya, pamitambo iyi ndakaiona kwaza kuiona yese. Cameroon yakadyiwa 1-0 ne Switzerland. Pandakaona mitambo iyi ndakaona Cameroon kunge yakawesta so many chances. Ingada yakahwina game iyi. But for some reason, bora mutambo ukatadza kutora advantage of my chances anoita fall your way. Unopanishwa. Saka Switzerland yakapanisha Cameroon. But ndinotarisira kuti Cameroon ichakwanisa kugadzirisa mamistakes ayo panext game yavo kuti ikwanise kupedza round of 16. Then Ghana ndakaona game ravo yakatamba zvakanaka, it was a very exciting match ne Portugal. Ndinotarisira kuti vachakwanisa kukwanisa kuhwinawo. Vakakwanisa kumatch Portugal matambira aita in terms of skill ne level. And I was impressed ne Ghana.
Ipapo Musekiwa, chii chakatadza kuitwa ne Ghana kuti iite mangange kana kuti ikunde Portugal? Chamakaona chakataira apa ndechipi?
Right, mukada kuona magoals akagweswa ne Portugal, anga ari magoals akanga akonzerwa nemaplayer Ghana, atinoti maschoolboy mistakes, mamistakes ekuti ana avoidable. For example, mukatasa penalty yaiya Ronaldo anga kato his back, he was charging towards a corner flag, not towards the goal. Defender akada asaudo bombusha akada akangomusiya akada pakadaro vana Ronaldo vanotaimira kungogumwa achiti vanobva kuzvikira pasi ya penalty. Then poita imwe replay yakandinakidza ye yakatazwa neGhana. Kipa akaisa bhora pasi achifunga kuti kumashure kwake hakuna mumwe munhu. But paive neGhana player. Saka Ghana player pakakwanisa kutora bhora akada akabva kukwira mumambure nekuchipidza pasi haana kudaro. But zvinhu mamistakes ekuti anofundika kumaplayers. Next time I think they will be able to correct their mistakes and do better.
Manje Musekiwa, nhasi mugroup B Wales iri kutamba neIran, Qatar iri kutamba neSenegal, Netherlands mugroup A iri kutamba neUcadar, and mugroup B England iri kutamba neAmerica. Chii chauri kuona pa lineup yemitambo iyi?
The big one ichange iri England neAmerica.
Sei uchiti mutambo weEngland neAmerica ibig one?
Anongori macontinents, macountries anongori marivalries, vanongori nehistory yavo. Apa England inenge ichiti iri better than America, and America inenge ichitiwo takurawo takwanisa kudi kumecha your level of play. Saka tichange tichiona, but ndotarisira kuti England ichakwanisa kuhwina against America because America ine experience. Then England ine nyanzvi, makatarisa maplayers eEngland anotambira mabig clubs, Liverpool, Chelsea, Man City. Saka vane zarura order yemaplayers at their disposable. Then poita Senegal kupindama neQatar. Qatar semaona yatakaita payakatamba paya kuti Qatar vanongorova crickets mutournament. Ndikuona Senegal ichikwanisa kuhwinawo easy. Zvinova zvatinodawo isusu vagari vekuAfrica kuti Senegal ikwanise kudi kurova mateams aya. Tivewo nematims edu ekuAfrica anokwanisa kutirepresenta panext stage. Like mukaona so far zvaitika, hapana kana nyika yekuAfrica yati yahwina ezaiziri5 pamanext games hatida kutionawo nyika dzekuAfrica dzichihwinawo. Ndozvati kuda kuti zvidaro. Then game reWales neIran irero ndirikuona richingori macountries wanongori maaverage countries. Ndirikuona vachikwanisa kungotambawo for a draw. Then in Netherlands ne Ecuador, apa pakaoma because Ecuador semaonera pakaita paya pakatamba neQatar. It's a very good team. Netherlands is also a very good team. Saka magames handi kuti vaoni vakwanisa kuita focus on nhasi Netherlands ne Ecuador, England ne States.
Okay, Brian. Tinenge tese zvakare nhasi mushure mokutambwa kwemitambo iyi kugotitaurira zvawaona nezvaunofunga kuti zvichaitika pamutambo yenhabvu uyu. Tinotenda chaizvo Musekiwa, tinotenda chaizvo.
Muve nezuva rakanaka.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.